iro igaro zvivaka kuti vari kutaura zvindi vanani ndovarungu vachoka vanoda kuramba vachitishungurudza isusu vanhu vatema maguta zvisati zvamudandirira mberi ndofunga ngatingoti pamusangano wakaitika iye zvino musabi shuwa shuwa 16 countries mapuresidendi 16 vagoti ivo musi wa25 october ngatirekogonaizei zuva iri rokuti zimbabwe yashungurudzwa neeurope yashungurudzwa navarungu vese iva vagoita mapenzi and then apa the few white controlled countries vagoti zviri kuitika kuzimbabwe isi hazvina maturo chinonzi human rights chiiko mahuman rights ani amazimbabwens here kana kuti kwete mazimbabwens vakatora ivhu ravo nderavo havana kana kumboinvaita murungu kuti abuye kuafrica havana kumboinvaita kuti murungu abuye kuzimbabwe nhasi unova kuti mahuman rights api acho who are they after all
asvika vachirumandu kana muwakidzano wako akakutaurirawo kuti mabatiro auri kuita mhuri yako akaipa mungati here nokuti takaremerana kumugano saka ari kunditsuura
shoko ravashandisa kuti muvakidzani ndofunga de watomboti ongororei hatina vumakidzani neamerican government hatina vumakidzani nenetherlands government
mizinda yavo iri muzimbabwedoko
kutanga ivavo
mizinda yavo iri muzimbabwe vari kuona zvamuri kuita zuva nezuva
korekti iripo muzinda kazvokuda kudini iye zvotarisa in the whole world mukaita research pagoogle uchaonekwa kuti the american embassy the biggest of them all is in zimbabwe zvibvunze kuti ni mhaka yei
nekuti mune ushamwari hwakanaka
hatina ushamwari hwakanaka asi zviripo zvavanoziva zvatinazvo maybe isu zvatisati taziva vari kuda kuluta
asi chii chakaipa vachirumanzi kuti hurumende ingogadzirisawo nyaya dzekodzero dzevanhu nekuti kubva kare ndopainongopomerwa kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu
kodzero dzavanhu hadzitangi namaforeiners kutitaura kuti dzindidzo kodzero dzenyu isusu tisu tinoziva zvatinoda for example tisu takaziva kuti no ivhu redu tatorerwa asi ivavo vose vamacountries amunotaura ivavo vakatovera chikuti aiwa matorera varungu chilendi yavo asi vasingazi kuti varungu ivavava havana kunge zviri zvizvarwa zvezimbabwe saka kodzero yacho iri papi vanhu vakatouya muno muzimbabwe saka vanofanira kuita zvido zvedu zvavanhu vatema muzimbabwe sesuwo kana taakuda kuenda kuna nafrance kupi kuna nagermany kupi kuna naamerica techiita zvido zvamaamerican